Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera Nyamavhuvhu 25, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Oh dear God, let Emerson Dambudzo Mnangagwa be covered by the spirit of wisdom and of understanding, of the spirit of counsel, of minds.
Zimbabwe Council of Churches inonamatira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoramba vakatsika madziro vachiti ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Imwe nengo ye Zanu PF va Bright Matonga voshushikana nekuramba kwavachamisa kutambira kukundwa.
Zvinhu zvisina kunaka izvizvi zvokuti dare rapa mutongo ndokwamaenda muchiti munoyananiswa. Hamuzoti zvakare hatizvitambire. Zvaakutorera kuti vane zvimwe zvinhu zvisina kunaka zvavakagara vakaronga. Zvavari kuita kana kuti vari kushandiswa kana kuti vari kuda kuita sei.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Council of Churches ZCC yakoka vose vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika ichivanamatira kuitira kuti munyika muve nerunyararo pamwe nekubatana kuitira kuti nyika ienderere mberi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe Council of Churches ZCC yaita munamato wekunamatira vose vakakwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika muurongwa hwanga uchikokerwa nemunyori muZCC Reverend Kenneth Mutata. Vakwanisa kupinda munamato uyu mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiriri weNational Constitutional Assembly vaLove Mo Maduku.
Shall we stretch our hands and pray for our president?
Thank you.
Our God, who changes times and seasons, the God who deposes kings and raises others, the God who gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. Hear our prayer for our president-elect, Emerson Dambudzo Mnangagwa.
Vachitaura mushure mekunamatirwa vaMnangagwa vati Zimbabwe yakaita sarudzo dzine runyararo zvinova zvakavafadza.
Tinofara kuti takachinja senyika tikaita sarudzo dzine runyararo kunyange mukutsvaga rutsigiro. Izvi zvakatipa manyemwe senyika kuti tinogona kuita sarudzo dzine runyararo kana tazvipira. Kunyange kuvhota kwedu ndinoona sekuti takagonesesa zvikuru.
Vati voshuviro yavo ndeyekuti vabatane nevavaikwikwidzana navo musarudzo yemutungamiriri wenyika. Vati kunyange hazvo vanhu vakasiyana pamafungiro, zvakakosha kushandira runyararo munyika.
Our role as youth association is to say
What programs should we introduce? What economic?
Seurumende itra, tunofanwa kuzvibvunza kuti zvii zvatingaite kusimudzira upenyu hwevanhu vedu. Kune vamwe vari nani, asi tine vachiri kutambura, vanoda kusimudzirwa nehurumende. Asi izvi zvinogoneka chete kana kune runyararo.
Vamunangagwa vati chinangwa chavo ndechekuunza pundutso kunyanya kuvarombo, asi vati izvi zvinobudirira chete kana munyika muine runyararo. Vamunangagwa vati vamirira kugadzwa kwavo sezviri pamutemo. Vamadhuku vatiwo chakakosha munyika kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Vatiwo zvakakosha kuti vaikwikwidza vatambire zvakabuda musarudzo.
Ndiuda kuti kune vanhu vese veZimbabwe, sarudzo inouya ichienda inoitwa kamwe pa5 years. Yatopfuura yapfuura, toshanda futi akatarisa nyika yedu ibudirire ifambe zvakanaka. Toshanda neanenge awina, vaya vanenge vari kuopposition, tichiopoza zvatiri kuonoda zvisiri kunaka zviri kwa nemunhu iyeye. Asi tichigadzirira futi pane next election muna 2023, tokukwidzanazve. Chikuru ndechekuti nyika yedu ifambe zvakanaka. Paitozongowina munhu umwe chete, nokuti pese panosadzo panenge pachimwina munhu umwe chete. Saka ma presidents vanga vari 23 but paichibuda munhu 1 and vaiva vasina kubudirira vanhu vakawanda unotsamwa nazvo kana usafara asi bvuma kuti election yaitwa toenda mberi nenyika.
Sangano reZCC rinoti rakakoka vose vakakwikwidza pasarudzo yemutungamiriri wenyika kusanganisira mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa avo vasina kuuya. Reverend Mutata vatiwo vakakoka kuita munamato uyu zvechimbi chimbi zvinova zvingava zvakatadzisa vamwe kuuya. Asi vati semakereke chinangwa chavo ndechekukurudzira kubatana munyika nerunyararo. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Patricia Modadigwa.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti varikuronga kuratidzira munyika yose vachiti vakakunda musarudzo dzemusi wa30 chikunguru kunyangwe hazvo dare repamusoro-soro rakatura mutongo wekuti vaEmerson Munangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vashitaura nevatore venhau kekutanga kubva zvakatorwa mutongo nedare reConstitutional Court nezuro wekuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo yenyika, vachamisa vati ivo ndivo vakakunda musarudzo uye vanoti vane humbo hwavachaburitsa panguva iri kutevera.
Zvakabuda musarudzo ndezvekuti takahwina sarudzo izi and tinotenda vagari vemuZimbabwe, zvizvarwa zvemuZimbabwe nekuvhota zvakanaka zvakadai. Tine urombo zvikuru nekuti kuvhota kwavakaita kwakazowana kwakumbunyikidzwa kana kubirwa, ndosaka muchiona takaita mangange kana kuti gakava na vakataura nyaya dzesarudzo mai Chigumba nevakataura nyaya dzesarudzo vekudare guru rezvebumbiro remutemo Constitutional Court. Tinopokana nazvo pakuti isu chero tichiremekedza dare asi tinotadza kuwirirana nezvakabuda mudare. Ikodzero dzedu sevagari, ikodzero dzedu sevatungamiriri vebato rakavhoterwa rinofanira kunge riri hurumende kuti taure mashoko akadai kuti hongu dare rinoremekedzwa asi hatiwirirani kana kuti tinopokana nezvakabuda imomo.
Mashoko avachamisa aya anouya apo dare rakaramba kuti umwe umbo hwavaive nahwo husvitswe mudare vachinzi vakanga vanonoka kuhusvitsa, zvakazoita kuti dare rirase nyaya vakakwidza kudare yekuti zvakabuda musarudzo zvisendekwe parutivi richiti vachamisa vakanga vasina umbo hwakakwana. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo kutinzwe pamire bato ravo nezvenyaya iyi, asi tabata imwe nhengo yeZANU PF vaBright Matonga avo vaimbova mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko, avo vati vachamisa vanofanira kutambira zvakaturwa nedare.
Zvinhu zvisina kunaka izvizvi zvokuti dare rapa mutongo ndokwamaenda muchiti munoyananiswa. Hamuzoti zvakare hatizvitambire. Zvaakutorera kuti vane zvimwe zvinhu zvisina kunaka zvavakagara vakaronga zvavari kuita kana kuti vari kushandiswa kana kuti vari kuda kuita sei.
Vachamisa vati vachashandisa nzira dzose dziri pamutemo dzinosanganisira kuratidzira munyika yose kuti vadzivirire mavhoti everuzhinji vakavavhotera, vachiti havasi kuzomirira zvesarudzo dzemuna 2023. Vati mazuva ekuratidzira achaziviswa kana vachinge vawirirana sebato pavachaita musangano wekomiti yepamusoro yebato ravo nechitatu.
Tichaita zvakawanda izvo zvamutaura zvekungoenda mugwagwa mugwagwa ndemumwewo, but vanhu vane kodzero dzokuzvirakidza pazviri pachena mubumbiro remutemo. Mukatarisa muchikamu makumi mashanu nemapfumbamwe 59, section 59 yebumbiro, mune kodzero dzokuti vanhu kana vane kurakidzira kwavanoda kuita ngavaite. Asi pamusoro paizvozvo vanhu zvevane kodzero dzokunge vachiita zvamwe zvakawanda mumatongerwo enyika kuti nyaya dzavo dzinge dzichigadziriswa. Tinoti vane musangano wakakosha watiri kuita vhiki rinouya nemusi wechitatu, National Council yedu yeMDC. Tichasanganawo nemapartners edu muAlliance toona kuti gwara ratotora ndiripi.
Asi vamatonga vati vachamisa vanofanira kusiya nenyaya yekuti veruzhinji varatidzire vachiti zvinokonzeresa kukuvara kwevanhu sezvakaitika mukuratidzira kwemusi wa1 Nyamavhuvhu, uko kwakasiya vanhu vakawanda vafa mushure mekupfurwa nemasoja.
Ngavaziye zvakare kuti pane vanhu vatanhatu vakafa nenhau dzekuti vakanzi izvo tisita hwina woenda mustreet vaida kunopaza zvinhu vakapisa mabhazi. Vanhu vaiva vangasingadai vasina kufanira kufa. Saka izvozvo zvavanoda kuronga zvakare, ndinofunga kuti havasi chaita zvekuti vaendese vanhu mastreet. Ende tinokurudzira vanhu veZimbabwe kuti aiwa sarudzo dzapera, chiregai munhu haufire zvematongerwo enyika, ita zvemumba mako nemhuri yako, izvapera izvi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatarisirwa kugadzwa zviri pamutemo semutungamiri wenyika mangwana zvichitevera mutongo wakaturwa neDare neZuro. Vachamisa vati havasi kuzoenda kunoona vaMnangagwa vachigadzwa vachiti havadziye moto wembavha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
America inokurudzira kuti hurumende yeZimbabwe nemapato ese ezvematongerwo enyika varemekedze bumbiro remitemo yenyika uye kuona kuti mitemo iyi yatevedzerwa. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rinoti riri kushushikana zvikuru nekushandiswa kwezvematongerwo enyika mukutyora kodzero dzevanhu mushure yemesarudzo. Gwaro raburitswa nebazi iri rinoti mirizhonga nekutyorwa kwemitemo zvinhu zvisingafanirwe kuitwa, uye vose vanopara mhosva vanofanirwa kurangwa nemutemo yenyika. America inoti iri kukurudzira hurumende kuti iite nhaurirano navose vari munyika kuitira kuti urongwa hwekuvandudza mitemo yesarudzo pamwe nenyaya dzeupfumi zvibudirire. Mashoko aya atsinirwawo nesangano reEuropean Union iro ratiwo rinozvipira kutsigira Zimbabwe mukuunza runyararo munyika, uye mitemo inofanira kushandiswa mukuchengetedza kodzero dzevanhu nekurwira zvizvarwa zvose pasina rusarura. Mukuzeya nyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu, uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavinga kuti tinzwewo mafungiro avo.
Sarudzo dzakaitwa idzi ndoyanga iri ganhuro pakuona kwevazhinji vari kunze inotaridza kuti nyika yeZimbabwe yanangepi maringe nezvekutyidzana nedzimwe nyika nezvekodzero dzevanhu. Saka tiri kuona kuti kutaura kweAmerica zvakarewo nekutaura kweEU kunoreva kuti vari kusimbisa panyaya yemutemo kuti mutemo utevedzerwe.
Ndaonawo gwaro rehurumende yeAmerica richitaura kuti zvichiripo zvizhinji zvavasina kufara nazvo mumabatirwo akaitwa sarudzo zvinoda kugadziriswa. Ndezvipi zvinobatika zviviri zvitatu zvinoda kunzi zvigadziriswe?
Chekutanga, mapazi ehurumende, mapepa ehurumende anotarisana Herald Sunday Mail nepenyuro yehurumende ZBC kuradio nekuterevhizheni, zvese izvi zvanga zvisina kumira pakati, zvanga zvakarerekera kudivi rezanupf. Zvakarewo tinoona kuti hurumende yavaMnangagwa yanga iine masimba ekushandisa nyaya dzekupa vanhu chikafu kunyanya kumaruwa kuti vagotsigira bato rimwe chete rezanupf. Izvozvo zvakakanganiswa. Chetatu, takaona kuti vanhu vazhinji vaivhundutsirwa kunyanya kumaruwa vachitsidzirwa kuti mukasa votera ZANU-PF muchazviona.
Ndaona hurumende yeAmerica ichitaura kuti iri kukurudzira Zimbabwe kuti ishande pamwe chete nevamwe vose vane chekuita nezvematongerwo enyika. Munoona here sevari kuedza kunongedzera kuti pangaitwe hurumende mubatanidzwa?
Tichiona nezvakabuda musarudzo zvakataurwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission zvachona, zvinotaridza kuti Zimbabwe yakanyanyisa kupatsanurana nekuti pane vanhu vane huwandu vanotsigira vachamisa nebato ravo. Zvakarewo umwe huwandu hunenge huri kudivira vamunange kune bato ravo. Nyika inoda kuti ibatanidzwe paite mushandira pamwe chete. Izvi zvingangogonekwa chete nehurumende yemushandira pamwe yemubatanidzwa.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga, vachitaura parunare vari kuSouth Africa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vaviri vafa uye vamwe vanhu vana vakakuvara zvichitevera kuputika kwebhambu pedyo nehofisi yezvesarudzo kumaodzanyemba kwakadziva kumabhezuva kweguta reJalalabad. Izvi zvaburitswa nhasi nevakuru vakuru vemuAfghanistan. Vakuru ava vanoti kuputika uku kwaitika apo munhu anga akazviteya nebhambu asvika pedyo nevanhu vanga vachiratidzira pedyo nemuzinda wekomisheni inoona nezvesarudzo. Tochimboenda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nerimwe remagweta vechidzimai vakange vakamirira vanowa manyika kudare reConstitutional Court. Panyaya yakakwidzwa navaNelson Chamisa kudare iri vachipikisa ivo zvakange zvabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika. Regai tiende kune gweta guru iri tinzwe kuti ndiani uyezve kuti vakanzwa sei kunge vakamirira vamanyika.
Makadini vabereki, inini ndinoitwa Regina Mabwe, iri muzvare wekwaBwanali. Ndiri advocate anoshanda iye muZimbabwe, ndichishanda ndiri paboka iro rinonzi The Chambers Advocates of Zimbabwe. Ndiri advocate weku Superior Courts of Zimbabwe. Ndoshanda ndiri ku Supreme Court zvekare ne High Court nemamwe matare makuru emunyika yedu yeZimbabwe. Ndinonzwa kufara zvikuru kuti ndakawana mukana uyu wekuti ndikwanise kumiririra mumwe wevakanga vari ma respondents mukati menyaya yakakwidzwa ku Constitutional Court. Ini ndakanga ndakamirira Dr. Manyika veBuild Zimbabwe vakanga vakanyorwa mumagwaro akaenda Constitutional Court sa5th respondent. Chinondifadza ndechekuti pane vamiririri vakanga vari mudare mukati mezuva reWednesday. Ini ndinindoga mudzimai akanga aripo pavamiririri. Chinova chinhu chakanaka nekuda kwekuti zvinokurudzirawo mamwe madzimai kuti azive kuti munhu ukwanise kunge uri advocate uchiita nyaya dzakaoma kudaro dzinosimudzira nyika yeZimbabwe. Hazvinei kuti uri munhu wemudzimai, hazvinei kuti uri munhu wemurume, unokwanisa kuzviita.
Mungatipowo nhoroondo yekuti makasvika sei pamuri ipapa semudzimai kuti muzonzi advocate? Zvanga zviri nyore here?
Ndinoda kutaura kuti zvakanga zvisiri nyore, asi nekuda kwekushanda kukuru uye nekuda kwekutsungirira zvakakwanisa kunge zvichibudirira. Ndakanga ndiri paUniversity of Zimbabwe muna 2011 pakupedza kwangu, nokuda kwekuti ndakanga ndiri munhuwo aiita zvinhu zvakasiyana-siyana zvaiita kuti zita reuniversity ribudirire. Ndakabva ndaenda kunoshanda palaw firm, asi handina kuita mwedzi yakawanda ndakabva ndakumbirwa kuti ndijoine advocates chambers. Mazuva iwayo ndiri anonzi iye a pupil advocate. Mune mamwe mazwi ndakanga ndakudzidziswa kuti ndigoshanda saadvocate. So mukati mekushanda nekudzidza ndakatombobatsirawo pakuresearcha pane one of the dzimwe nyaya dzakamboitwa mukurumbira yava mawarire yataid kota zvekare pataiita nhau yakapinda mudare musi weWednesday. Pakazoperawo makore angu ekuti ndakange ndaonekwa kuti ndasvika pazera rekuti ndakwanisawo kumirira nyaya, ndokubva ndatenderwa kuti ndichitanga kupractisa as an advocate. Saka ndinoda kuti zvinhu zvakanga zvisiri nyore, uchizoisawo zvekare nyaya yekuti ndiri munhu ane mhuri uye ndane mwana. Ukazviisa mukati imomo unoona kuti pane dzimwe nguva dzekuti zvaimborema nekuda kwekuti unenge uchifanira kuona kuti hapana wawanyima nguva, basa nemhuri nezvimwe zvinenge zviripo. Asi ndinoda kutenda kuti nekutsungirira nekushanda nesimba uye nekuvimba muna Mwari zvakasvika pane zvatakaona muswechitatu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai advocate Mabwe kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Yashika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chedu cheupenyu hwedu, our lives, icho tinopiwa naJonga Kandemiri.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekurudziro iri kubva kumapoka akasiyana-siyana, zvikuru kumakereke, yekuti munyika munge muine kugarisana pamwe nekupodzwa kwemaronda. Muhurukuru wedu tine mukuru wekereke yeZimbabwe Divine Destiny, Bishop Anselmo Magaya. Ndiri kuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu, Bishop Magaya.
Aiwa, tinotenda vakandamire.
Bishop Magaya, hurukuro dzese dzatanga tichiita mazuva ose dzakanangana nekuti munyika munge muchigadzikana, vanhu vachipodzwa maronda nekuregererana, asi tiri kuona kunge zviri kuramba zvichiitika zvisiri kusvika kana kunanga kune zvataitarisira nehurukuro yatakaita musi uno. Izvi zvamungataura?
Zvandingataura Jonga ndezvokuti nyaya yekupodzwa kwemaronda inoda kuti pamwe chete senyika tibate tichirevesa, tichitaura chokwadi, uye tisina cheka nyanya chatinovanza ndava zvacho zviri kurwadza vanhu ndo zvacho dzimonguva zvisiri kupfumirwa vanhu kuti vataure kana kuti ndo zvimwe zvacho zviri kupfuurira mberi zvichiitwa zvakafanana nokuti tine vanhu vakasungwa vhiki rapera riya nokuda kwemaprotests akaitika muHarare asi hatisati taona vanhu vakasungwa maringe nokuurayiwa kwakaita vanhu ava vanhu vamwe vakasungwa vakasungwa nokuti vanonzi vakapaza midziyo handisiri kuti kupaza midziyo kwakanaka kwakaipa chose ende varipo vakadaro vanofanira kurangwa asi hazvibviri kuti tikoshese kupwanywa kwemudziyo kupfuura upenyu hwemunhu saka maitiro akaita saiwayo anoramba achiunza mamwe maronda matsva saka kusvika tarevesa kusvika taziva zvati kuda kuita handioni national healing and reconciliation zvichiitika
iye zvino vamagaya tiri kuunzwa mumatunhu akasiyana siyana vanhu vanofungidzirwa kuti vakavhotera mapato anopikisa vari kushungurudzwa muri kuona here paine matanho anozoita kuti nyaya dzakaita saizvo dzipedzwe mukurudziro iyoyo yekupodzwa kwemaronda nekugarisana kwakanaka
zvinogona kunetsa zvikuru sei tichine hurumende yatinayo sekutaura kwandogara ndichiita chikonzero tiri kuramba tichipfuurira mberi nemvonga mupopoto uye nokushungurudzwa kwevanhu vanenge vachisapota mabato avanoda inyaya yokuti vari kutungamirira nyika iko zvino havarevesi pamberi pevanhu havarevesi pamberi pamwari rurimi rwavo rwakazara neunyengeri
nyaya yekuti vanhu vange vachigarisana nekupodzwa maronda aisi yatanga musarudzo dzegore rino Bishop Magaya zvinhu zvagara zvichiitika makore ose nekurudziro iyo ichigara iripo chii chiri kuita kuti hurumende inonake kutora matanho
ndinofunga kuti inyaya yekuti vamwe vacho vakaita umhondi vamwe vacho vakapaza dzimba dzevanhu vazhinji vacho vari muhurumende saka zvoita kunge wagadza mbavha kuti itonge umbavha kana kuti wagadza mhondi kuti igadzise nyaya dzeumhondi kana kuti zvinogara zvichitaurwa nevamwe mazuva nokuti haugoni kukoka mosquito kuti urape marariya dzavo mosquito ndiyo inotokonzeresa marariya saka ndinoda kunge zviri kukonzerwa nekuti nyaya yenprc iko zvino iri inonzi yakahauswa ishoused muofisi ya vice president and vanova vane pati iyo yakakonzeresa izvozvo saka tiri kuona kunge hazvisi kunyatsoitwa nemazvo panofanira kuva nea very independent approach isinei nekuti ndiani anobatwa nenyaya yacho
aiwa tinotenda zvikuru Bishop Magaya
aiwa tinotenda vakandimirira
manga makateerera kuna Bishop Anselmo Magaya vekereke Zimbabwe Divine Destiny muchirongwa chedu upenyu hwedu umotanga tichitarisa kukosha kwenyaya dzekugarisana pamwe nekupodzwa kwemaronda anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri
tinotenda kuna Jonga Kandemiri
Makore akawanda apfuura, Venezuela yaive nyika yakapfumisa muSouth America. Asi zvakawanda zvachinja nepamusana pekutadza kutonga kwehurumende yava Nicolas Maduro. Nyika ine zviwanikwa zvakawanda iyi yadzikiswa kusvika pakuparara munyadza zveupfumi, vanhu vachishaya chikafu chinovaka muviri, kupera kwesimba kwemari yemunyika iyi uye kushayikwa kwemishonga yakakosha. Nyika inofanirwa kunge ichibatsira dzimwe nyika, nyika inofanirwa kunge ichibatsira kuburitsa dzimwe nyika munhamo yava nyika isina tarisiro. Vanodaro mukuru weUSAID vaMark Green. Vanhu vemunyika iyi vakawandisa vari kubuda vachienda kune dzimwe nyika. Chokwadi tiri kuona humwe huwandu hwakanyanyisa huchisiya Venezuela munhoroondo yenyika dzemuAmericas. Zvinonyadzisa munhoroondo yeVenezuela uye dambudziko iri rukukonzerwa nevanhu. Vanhu vakawanda vemuVenezuela vari kuenda kuBrazil nekuEcuador vamwe vachionekwawo vari muCaribbean asi vazhinji vavo vari kuenda kuColombia. Mazuva ose vanhu zviuru zvishanu vari kuyambuka zambuko reSimon Bolivar vachienda kuguta ripejko kukuta. Vamwe vanopfuurira asi vazhinji vari kusara vari mukukuta. Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muVenezuela.
Nawo mashoko iwaya tabatashika kumagumu echirongwa chedu. Anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu.